Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wesvondo kubvumbi 30, 2023. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Muchinoi nhasi munonzi maita bata murefu bata mupfupi pange pachirwisana mapato maviri anopikisa anoti reMDC nereCCC. Zesa yovimbisa varimi magetsi kutanga mangwana. Ii ndiyo mimwe msoro ye nao dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Muchinoi nhasi munonzi maita bata murefu bata mupfupi pange pachirwisana mapato maviri anopikisa anoti reMDC rinotungamirwa navaDouglas Monzora nereCCC rinotungamirwa navaNelson Chamisa vachirwira hofisi yebato mudunhu reMashonaland West. Mapurisa anga akapakatira zvombo atozodaidzwa kuti amise mhirizhonga akatomboridzira pfuti mudenga. Vamonzora vange varipo vachida kuita musangano nevatsigiri vavo. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati sezvo nhare mbozha yavo yanga isiri kudairwa. Asi tabata mutauriri wavamonzora vaLloyd Damba.
Aisi nyaya yeproperty kuchinhu chete nekuti muri kuziva kuti nini CCC ine gore yafomuna. CCC ine maofficials matatu anoti Nelson Chamisa, anoti Fadzai Maire naUthando Sibiba. Havasati vaita inogorwa Congress yavo kuti vakwanise kunyora constitution. Constitution inokwanisa kuvapa mapowers ekuti vatenge maproperty. Saka MDC ine more than 23 years yafomwa. Pakufomwa kwakaita MDC takaramba tiri muMDC vakabuda vakabuda. Saka kana munhu aabuda pamusha haabude nemusha wese kana kuti kubuda neADS. Kana iwo wafunga kuti wakuita sabhuku haurambo haugobvisa sabhuku aripo. Saka propati iri kuchinhoi ndeyedu, propati iri kubhurawayo ndeyedu. Saka ichiita kuita musangano paya ndekubva kwauya vakomana aichingabva kuti 10 vakati ibvaita propati ndeyeCCC. But titanga kubvunza kuti propati iyi inogozeka yeCCC sei nekuti CCC ine gore yafomo. Plasi mapepers ese ari maoko meMDC. Mapepers ese ari kwasavaya general question mukaenda kumatitle deeds properties aripo neMDC. Saka vakomana havatanga kukanda matoko kuti musangano vachidisrupta meeting. Saka mapurisa ndokubva azouya ndokubva azovadispesa ndokuitira pfuti mudenga. Ndomabhira azotoita ipapo.
Asi ivo vari kuti nyaya iyi ichiri pamberi pematare vadamba nekudaro vanga vachiti vauya vanga vasina mapepa akakwana.
Kana inyaya iri pamberi kwematare chizvipa hauna. Kana muchiti mapepa atina akakwana, ini takaburitsa mapepazi ese. Ingori defense yavari kungounza pamberi pedare inyaya yenhando yavari kutaura. Iwo anoziva kuti mapropertiesi haasi avo. Vanoziva kuti mapropertiesi ndeMDC. Isu tine mapepazi ese. Takaenda kukoti zviri lofu kuti vabvise zviri lofu. Ivo vari kuramba kubva zviri lofu. Saka tovaita sei? Tochema.
Ko zvavari kutiwo vanhu veMDC ndovauya vaine marori nematombo.
Tinogoya sei nemarori nematombo ivatosvika pakati pemeeting. Hati mapictures tinawo, mavideo tinawo. Kana muchiita mukomando nokupai, idai kunzi Studio 7 iriyo kaiTV station. Tinokupai. But Studio 7 haisi TV station. Asi mapictures aitsvikwa arilisa pamagroups ese emareporters. Hatingagoya nemarori nematombo. Iwo atisvikira tiri pakati pemeeting. Ende mapurisa anokwanisa kuitinesa izvi. Nemba yenchaji aripo. Tinogoya sei iwo asvika takagara pasi.
Pane vakuvara here sekunzwawo kwamaita?
Hongu tina honorable Chihururu, our member of parliament for Manicaland, vario deputy national chairperson nemadzimai vatengwa nematombo. Mai Chihururu vakwara ikozvo zvaenda kuhospital.
Mutauriri vamonzora vaLloyd Damba vachitaura vari parunare kuchinoi. Sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera, tabatawo nhengo yeCCC vatawanda bvumo.
Haiti nyaya nyowani yaitika kofi kubva kugara nekugara chini yamunzira yagara ichida chaizvo chaizvo kuti itibhutire maofisi vakambotanga kuenda kumakoti zvikaramba uye zvino vakati haya nemarori nemarori kuti vauye kuzoti vabvute ofisi but vagari vechinhoyo varamba kuti no hazvifaniri kunge zvichidaro
saka hapana akuwara here
pane vakuwara but information yacho hatigoni kuti itaure pane pari zvinhu kusvika taverified number vakuvadzwa because vaita zvekuhaya marori vachitanda matombo zvakaitisisa vatanga vachikora kiye pagedhi but the situation is now under control
saka mapurisa apindirawo here zvaafamba sei
patanga nyaya iyi taenda tikanoripota kupolisi tikavanotify kuti ndo zviripo paground saka tavanotifya kudaro iwe kwamunzura vacho vanga vasinawo paperwork yavakabata mumaoko inojustifya kuti sei vari kuda kuuya paofisi saka isusu chataita isusu kuramba kuteerera zvavangaitaura because vanga vasina basis or even mvumo yacho yekuti vangasvike paofisi pakaitika zvese izvi taripota kudaro mapurisa anga asati asvika pasini kuti vaone kuti chii chaitika saka tichiri kupesuwa nyaya yacho nayoyi kuti titore malegal channels akaringana kubudikidza nezvaitika izvi
asi ndiani chaiye muridzi wehofisi vabvumo
iyi nyaya ichiri kumakoti sekuziva kwenyu saka zvinotiretei kuti nditaure pano pamhepo kuti mahofisi ndiani because inyaya ichiri kumakoti ichiri kuongororwa nemakoti yakapiwa judgment ikaitwa communicate but hatisati takukwanisa kuti titsanangure kuti hofisi iyi ndiani but chiripo ndechekuti vagari vechinhoyi vanoziva kuti muzinda wetriplec ndokwatinoitira misangano yedu ikoko hapana haizi sikiniki hapana asingazvizive izvozvo kutouya kwavo pakati peusiku vachida kutraya kumenedzera zvinoratidza kuti vanotoziva kuti vanofanira kunge varipo ndeava dai panga pari pavo vanhu pekuti vangadai vachigara ipapo but pane malegal channels akaitikwa nemaexplanation akaitikwa nezvakazotsiridzirwa kubudikidza nekuti tizoramba tiri paofisi ipapo
saka kurwisana uku kwaitika kumanguvai
kurwisana uku kwatanga kumakuseni zvekuma10 vambotiuyei vauya kudaro ndobva vadzokera ndobva vamboenda kupolisi ndobva vamhanyamhanya then vazoti payapayapaya kumaafta tko ndobva vazouya manje vakawanda nemarori vachirwisa vanhu vanga vari paofisi ipapo
nhengo yetriplec vatawanda bvumo vachitaura vari parunare muchinoi mutungamiri werimwe sangano revarimi rezimbabwe integrated commercial farmers union kana kuti zicfu amai maiwe pgt vanoti kutanga mangwana hurumende yavimbisa kuti ichange ichiwanisa varimi vegorosi magetsi uye mvura gurukota rezvekuburiswa kwemashoko amai monica mutsvangwa vakaudza vatori venhau kuti zimbabwe gore rino yange ichida kurima gorosi rinosvika mametric tons zviuru mazana mana nemasere kana kuti 408 metric tons kudarika zviuru mazana matatu nemakumi masere akarimwa gore rapera kana kuti 380,000 metric tons mukuzeya nezvenyaya iyi tabata amai gt kuti tinzwe zvizere
tinangoti magetsi anenge aimprove sekupomiswa kwatakaitwa nevezesa kuti magetsi achange ariko kubva musi wa1 asi tinoona kubva patakaita meeting zvonge akapera tiina penseki dr basera magetsi aakutombowanikwawo unotomboitawo kana mazuva mairi matatu asina kudzima saka paane improvement yakati kurei kudarika zvazvanga zviri nekuti magetsi anga akungowanikwa usiku chete dzimwe nguva unoawana kuma10 kusvikawo kuma4-5 am anenge adzima but iko zvino akuita nemazuva kuti mamazuva vanombodzima mamazuva unoawana unogona kusvikira nawo mugorara aripo
saka musangano uyu wanga uri webazi rezvekurima nevezesa vacho nevatungamiri vevarimi
musangano uyu wakanga uriwo yeministry yeagriculture nevanorimisa varimisi tingati yeagritech and then kwozoita vamiririri vevarimi mafarmers union namafarmers vakanga varipowo zvekare pamusangano uyu vanomirira zvinwa nevanomirira magidi vezvesa vakanga varipo. Saka wakanga uri musangano wakaita kuti pave nekutaurirana kunoita kuti tione kuti kurima kunorimika uiti zvisina kuti magetsi anodzima uye mvura inge iripo. Tikatarisawo vezvino vakanga vachitaurawo kuti madhamu mazhinji akanga akazara, saka mvura iriko yakakwana yekuti varimi vadiridzire. Vezvesawo vakafundisa kuti magetsi achange ariko.
Ko, panyaya yezvikwanisiro makwanisa kuzviwanawo here? Uye takanzwawo ivo vabhasira vachiti pane matrakita akaiswa kumatunhu ose kuti varimi vatange kurima.
Hongu, matrakita aripo. Dambudziko nderekuti vakanga vachichaja vanohaisa matractors vanga vachichaja namahesolas chete, vasingatarisiwo kuti murimi anga achiwanawo maRTGS iri mari yomumwe.
Mukuru werimwe sangano revarimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union, amai Maiwe Pijiti, vari parunare muHarare.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mambo Charles vechitatu vari kugadzwa svondo rino vanonzi vari kuda kuratidza kuti vanokwanisa kubatanidza marudzi nezvitendero zvose pasi rino, sezvo vakoka vakuru vemakereke echibhudha, Hindu, maJew, maMuslim, maSikh nemamwe. Mabhishopu echidzimai anenge aripo kekutanga. Muzuva ravo rechitatu nerekupedzisira vari muHungary, uko vari kushanya, Pope Francis nasi vatungamira urongwa hwemas muBudapest, uye panga paine zviuru nezviuru zvevanhu kusanganisirawo mutungamiri wenyika iyi amai Katalin Novak nemutungamiri wehurumende vaVictor Orban. Pope vakurudzira vanhu kuti vabatane. Makateerera kuStudio 7, tiri kutepenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Tinokutambirai nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi taita rombo rakanaka tatsikwa namukoma.
Machine goods from YPPZ ndotungamira ubuka rechibiki rinonzi Young People's Program Zimbabwe Youth Association.
Right, mungatudza kuti ndezvipi zvimwe zvirongwa zvamuri kuita pari zvino kusimudzira vechidiki?
Tinewo urongwa hwatakauya nawo sevechidiki, tikavhura maprogramu yatiri kuti maCommercial Youth Centers, anova iyo iprogramu yatiri kupa pekushandira kune vechidiki vachangotanga kupinda mumabhizimusi. Iko zvino vazhinji vacho vanenge vasina makambani akarejestwa, vazhinji vacho vanenge vasina even kutora any action or formalization mabhizinesi avari kuita. Saka zvatinovaita, tinovapa mukana wekuti vapilot maproject avo mumafacilities edu atinawo. Kana vapilota, tinovapa mukana for about 3 months vachita pilot yavo. After 3 months, isusu nebumbiro reZimbabwe Youth Council inova iyo iti parent organization kwatiri, vane urongwa wakaita necompanies yekubetsera vechidiki kuregister macompanies zviri cheaper under the presidential mandate yakainitiate kwanguva yelockdown. Saka nenhasi ichiri kurana uye tine vechidiki vatiri kuassista kuregister macompanies after tambovaisa pamapilot kuti tione mabenefits avo ari viable kusvika pati. Saka ndo urongwa watiri kumhanya nawo zviriko zvino sevechidiki.
Mungatiudza kuti muri kubatsira vechidiki vakawanda zvakadii?
Vechidiki vakati wandei vaakupfuura more than 50 right now vakatakwanisa kuregista maorganizations avo. Right now they are functioning very well. Vajeji vacho takatova release zvekuti vaane mabhizinesses ariwo established. Saka vaakukwanisa kumirawo vega even kune mamwe maprivate institutes avanenge vachishanda navo. Saka tiri kuita zvinodadisa zvisingaite kuarea iyoyo. Inova iyo chinhu one chatakaona munyika medu chisiri kukonsidwa. Vechidiki vazhinji tiri kusangana nedambudziko rekuti yes, Zimbabwe it's open for business, but we are not accessing my facilities equity to a business right. Besides the issue of capital, because some of us my capital to now. But kuti uzotanga kuita business racho kuti uwane facility unokwanisa kuaccommodata, that's where the challenge is coming from. Saka isu sevechidiki takabva tagara pasi tikati hano semayoung entrepreneurs zvatingaita panapa ngatichisiye musoro pange tochitsvaga mafacilities isusu since tinge tine bumbiro rechidiki rine mapepa akakwana totsvaga mafacilities atinochibata nida mayoung entrepreneurs ese who are coming in into business, then we assist them from grassroots vosimuka tichienda navo kusvikira vakura mubusiness.
Mati makabatsira vamwe angade kusvika kumakumi mashanu kana kuti 50 mungapi here muenzaniso wevamwe vamungati vari kuita zviri nani?
Okay, tine imwe mienzaniso yatinayo. Seizvezvi pane boka revechidiki rinonzi Zimbabwe Grant vanoita zvemodeling, I think they've hosted more than 5 events now, my national events. We've got the girls vanoita macosmetics and beauty. We've got vari kuita magraphic designing, programming. Ndakakwanisa kutadza kuvamishona vese nemazita asi ya tine vakati kuti
totarisawo kuti zvamuri kutaura izvi zvinoda unyanzvi hwepamusoro. Saka munoita sei kudzidzisa vanhu ava? Munombodaidzawo vamwe vane mabhizimisi here kana kuti mungatsanangurira kuti zvinofamba sei?
Zvatinoita tinoronga maprograms atinobedza mamwe maorganization, mabank nemamwe maprivate companies vatinochiunganidza votibetsera kudzidzisa kune vechidiki vedu from kubva maentrepreneurship skills, mabusiness management, mafinancial inclusion. We've got those guys like we need to invite the likes of Wana Youth Empowerment, Wana Women's Bank, we've got Wana Old Mutual, we've got my private companies, Wana First Mutual, Vachi Kushende now, but we've got the nature.
Asi nemamiriro akaita zvinhu munyaya dzezveupfumi zviri nyore here kuti munhu akwanise kuti anyatsotange bhizimisi?
Inini chandinotenda ndechekuti zvinhu hazvimambobira zvaita nyore kubva zuva rekutanga. Asiwo munhu ndiwonotoita kuti zvinhu zvive nyore.
Vanenge vachida kuonai kana kuti kutaura nemi vaine pfungwa dzekutangawo mabhizimisi kana kubatsirwa, vanokubata ipapi?
Right, vanoda kutibata, vanogona kutibata panhamba dzedu dzinotidzo 0774-099-571 kana kuti vanogona kutumira email paemail yedu inoti yppzimbabwe.org@gmail.com.
Aiwa, tinokutendai zvikuru nekupinda muchirongwa chedu.
Ndinokutendai, maita zvakanaka.
Aiwa, tinokutendai mukoma Tinashe. Aiwa vateereri, nhambetambe inoregwa ichanaka, nekudaro ngaisiye matambo. Tosangana zvakare svondo rinouya muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Iko zvino tochenda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chezvitendero kana kuti religious forum.
Yes, Simba Rangu,
Simba Rangu,
yes, Simba Rangu,
munodi pasina,
danandaka neta.
Manhu akanaka vateereri, ndini Tanonoka Wande, ndichikutambirai nemufaro muchirongwa chedu chezvechitendero. Nhasi ndinoda kumbopa vateereri mukana wekupa pfungwa dzavo pane dzimwe nyaya dzatakanzwa dzichitsanangurwa pachirongwa chino. Tiri kutaura nani uye muri kupi?
Masura sei baba tanonoka netimu yese Studio 7. Ini ndiri Tanaka, ndiri kutaura ndiri muHarare.
Mashoko enyu ndeapi? Akanangana nenyaya ipi?
Nyaya yongochani yamakomenti ayi baba tanonoka. Handifungi kuti inyaya yemweya chete kana kuti inyaya inokonzwa naSatani chete. Ini ndinoiona senyaya inonyanya kukonzereswa neprimary socialization inosangana nemwana anozoita ungochana. Vana ava vanozonzi vari kuita vanozoita ungochana ava vanhu vekuti makavatarisa mukukura kwavo vanenge vakakura sekuti tegetitore mwana mukomana anenge akakura muenvironment yakazara vasikana, iye okura achifungudzira kuti iye musikana. Zvinova izvo zvinozokonzesa kuti azoita chingochani kana azokura. Naizvozvo vana vakomana vanokurawo vachipiwa zvidhori nevabereki vavo vachifungidzira kuti vari kutedzera chirungu kana kuti chingezi. Izvi zvinokonzesawo futi kuti pavanozokura vakure vasingazivi gender role yavo.
Chii chamunoda kuti chiitwe? Chii chamunokurudzira?
Ndinoda kukurudzira baba tanonoka kuti musanyanye nevanhu vese makereke, musanyanye bate nyaya yengochani senyaya imwe yechina kana tichida kuti tizoikurira senyika yeZimbabwe. Asi tiibatewo senyaya sepsychological issue, tikaibata tichidaro ndinofunga kuti tingaikuriri nyaya yengochani, nekuti ungochani hauiti wakaipa, unopesana netsika nemagariro edu sevanhu vatema. Ndatenda zvangu.
Tinotenda zvikuru nemashoko ako Tanaka. Tochienda kune umwe zvemutereri. Tiri kutaura nani uye muri kupi?
Ndini Munyaradzi kugweru kwachiundura.
Munoda kutaura pamusoro penyaya ipi? Taura henyu tinzwe.
Ndoda kutaurawo takanangana nemubvudzi wangu vanhu vemachechi vava vanotiwa kuchatisa varume nomurume vachiroorana, vachitarisa mukadzi nemukadzi vachiroorana. Vanhu vayazve vozotanga kutopuwa kodzero yokuva married couple, vobvapuwa kodzero yokuadopta vana.
Chii chinokunetsai panyaya iyi nai mukoma Munyaradzi?
Pavana apa papa hamuoni were vemachechi emafundisi kuti munenge mochikora kodzero dzevana vamunoadopta ava? Uye nyika yose haizvoonio here kuti vana ava vanovharirwa muenvironment inoitwa chingochani? Pinzwa pfungwa dzechingochani chakanaka musoro mavo vari vaduku, vavana vanokura vachigamuchira nekunzwisa chingochani zvabva mumusha mavanenge varerwa. Zvokanganisazve mafungiro evana ivava. Ndiona sekuti vafundisi apa hamupaoni here vafundisi kuti apa muri kuparashika, ipapa muri kuparashika? Hongu senyika tinopota tichitarisawo kodzero dzemaminority groups, asi maminority groups achoka ari kuramba akachipepechueta humwe hunhu hwagara husi hwakashata, otanga kunohupfekera kuti mpfungwa dzevana. Isu tambovanzwira tsisi sevafundisi kuti oraiti ngativabhabhatidze, ngativagashire, tivape zvirayiro vadle, takuvapa zvekuti kodzero kunadhoputa vana. Vopfekera futi pfungwa dzechingochani dziya muvana vaduku. Vana vaduku vakura vakatokanganisika, vafundisa momuri kuti udii napo apa.
Tinotenda zvikuru mashoko amukoma Munyaradzi kwachiundura uko. Vateereri, ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Kana muine mibvunzo kana zvimwe zvamunoda kugovana nevateereri vechirongwa chino, tumirai maaudio enyu pawhatsapp number dzezvechitendero dzinoti +1 301 919 8140. Ini ndini Tanonoka Wande ndichikusarisai nemufaro.
Tinotenda Tanonoka Wande, uye tinoda kupa kutenda uchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu Isimba Rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Munhau dzemitambo, chikwata cheDynamos chatora umambo hwenhabvu hweHarare nekurova Capes United mumutambo mukuru watambirwa kuNational Sports Stadium nhasi. Michael Kariati anoti panyaya inotevera.
Vahatsigiri veDynamos vari murufaro mushure mekunge chikwata chavo charova Capes United 2-0 ndokuswedera pedyo nezvikwata zviri kutungamira makundano ekasolaga Premier Soccer League. Dynamos yanga yatamba mitambo mitatu isina kukunda. Mutsigiri weDimbare vaTedius Bunu vanoti nyika yese iri kufara kuti chikwata chavanoti chenyika chakunda.
Atinezwa kufara ene hivi nyika yese inobva tofara nemadzimai edu anga nenguva asingadyisadza nenyama nhasi anoidya nekuti
Dynamos yave nemapoints gumi nerimwe chete uyezve iri pachinzvimbo chechitanhatu asi mapoints matatu chete pasi peHighlanders iyo yave kutungamira makundano aya. Mumwe mutsigiri wechikwata ichi vatinwe Tanyara avo vabva kuBulawayo kuzona mutambowi vanoti havasi kudzokera kuBulawayo nhasi sezvo vari kupemberera sezvo mangwana vasiri kuenda kubasa.
Ndozvinhu zvinondinakidza izvozvezvo kana Dynamos ikahwina paCapes United amwe wangu unozva kusunukuka zvisingaiti nenge ndakomborerwa.
Highlanders yatora utungamiri hwegungano iri mushure mekurwa hwange 1-0 ndokupinda mumapoints gumi neina. Kurohwa kwayaitwa neDynamos kwasiya Capes United iri pachinzvimbo chechitatu iteverwa neFC Platinum iyo ine mutambo mangwana neHerentals National Sports Stadium. FC Platinum ikakunda mumutambo uyu inoenda pamusoro petafura asi yozosiwa neHighlanders nezvibodzwa. Asi Capes United iyo yanga iri pamusha muHarare Derby iri kunyemwerera yakananga kubhanga mushure mekunge mutambo uyu waunganidza chaunga chinotyisa. Izvi zvauya mushure mekunge PSL yakaramba chikumbiro cheCapes yacho kuti mutambo uyu uite madhora mashanu ndobvuma madhora matatu. Nengo yeZimbabwe National Soccer Supporters Association vaWanda Gombera vanoti chidzidzo kune vanga vachida kukwidza kuti zvikwata zvinowana mari yakawanda pagedhe nekubhadharisa mari shoma nekuti inokwezva chaunga.
Muzimbabwe zvinhu zvakatiomei chano, saka zvinenge zvinotibatsira kuti tinosapota timu pamutambo iwowo zvikuru sa. Tinotenda kune dangwe rePSL nezvakatora.
Asi maroverwo aitwa makepekepe ashandura mafambiro anga achiita hondo yekurirwa mukombe zvichiratidza kuti mukombe ungangoramba kudzoka kuHarare zvekare. Asi chiri kufadza ndechekuti zvikwata zvese zvine mukurumbira Capes United, Dynamos neHighlanders zviri kukwikwidza zvakasimba kutora mukombe weligi uyu. Mukombe uyu uri mumaoko uyezve wanga uri mumaoko eFC Platinum kubvira muna 2017. Mune mimwe mitambo yatambwa nhasi: Triangle 1 Chicken Inn 1 Shesham 2 Cranbourne Bullets 1. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Aiwa, tinotenda zvikuru Michael nekutipa zvabuda munhau dzemitambo nhasi. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Muchinoi nhasi munonzi maita bata murefu bata mupfupi pange pachirwisana mapato maviri anopikisa anoti reMDC inotungamirirwa navaDouglas Monzora nereTripleC inotungamirirwa navaNelson Chamisa. Zesa inonzi yavimbisa varimi vari kuda kurima gorosi kuti ichange ichitanga kuvapa magetsi anokwana kutanga mangwana. Varimi vanga vachichema-chema kuti vatodzikisa ndima yavo yekurima kana kuti mahekta gore rino nekuda kwekushaya magetsi. Munhau dzemitambo, chikwata cheDynamos charova icho Capes United 2-0 mutambo wePremier Soccer League, zvabva zvapa kuti chikwata cheHighlanders chinde pamusoro pegungano iri. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa.www.voashona.com. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyamina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.